havazolutsa mbayanyorwa nevamunangagwa kuna vaBiden chinhu chinokatyamadza zvikurusa uye haina maturo
nechikonzero chei Dr. Zemi
nemhosva yekuti ivo vamunangagwa vanogara nehurumende yavo ichiita zvakaitwa nomunhu wakapfuura vaDonald Trump kuAmerica uko pakutsvaga rutsigiro rwezvamatongerwo enyika
mungapa muenzaniso ipapo
munyika munomu tinotova nenhau yokuti gore rapera 2023 Advocate Nelson Chamisa vakaposhwa napaburi retsono nembumburu vachipfurwa mumotokari yavo namapurisa ehurumende yezimbabwe hatina kumbodzwa vamunangagwa vachiti bufu takaonazve kudondorodzwa kwakaitwa kana mboneni ncuve chaiye kukwekwe akapfurwa zvakare pari pamusangano wekutsvaga zvamatongerwo enyika hatina kumbodzwa vamunangagwa vachiita chema kana kuti kukumbira ruregerero kumhuridza nevanhu vakapondwa uyezve tinoona zvekuti maitiro okuponda anouya nezhira dzakasiyana-siyana
munorevei apa Dr. Zembe
iko zvino mukaona kuti zvakaitwa vajob scaler gore rapera iro museri vachigariswa muchitokisi kubviswa kumakwikwi ezvematongerwo enyika hatina kumbonzwa vamunangagwa vachiti zvizvinhu izvi zvakashata uye zvinhu izvi zvandiri kuita hazvisizvo nazvino vari kungozviita vamunangagwa mukaona zviri kuitwa vajameson timba iko zvino navamwe avo makumi manomwe navapfumbamwe vakavharirwa muchitokisi vasina kana mhosva imwe yavaita tinoona zvekuti utsinye hwakangofanana nembumburu dzakapfuura vadonald trump nedzakapfuura mumwe akazofanana navamwe vaviri vari pamhenderekedzo yorufu muchipatara izvo
asi pane chakashata here kuti vamunangagwa vataurewo mafungiro avo panyaya yemhirizhonga yemuamerica
tichitaura mururimi rwedu toti misodzi yegarwe kuzhe kwokuti vamunangagwa vamiri akuita utsinye kurudzi rwavo muno munyika munomu hakuna chimwe chavangataura chakadaro chokuti tingazvitora kuti vari kutaura zvinhu nomazvo zvakashata kuurayana pane zvamatongerwo enyika asi munhu ari kuzvitaura vamunangagwa ndiwo muiti wazvo kwamakore makumi mana namana iko zvino kuri kungofiwa kana tichiita zvamatongerwo enyika muzimbabwe